Mangwana, Mandava Stadium, ichange ichamba rumbo, Rekaso Laga Challenge, pakati FC Platinum, iyo yakatora mukombe weKaso Laga Premier Soccer League, ne Harare City, iyo yakatora mukombe weChibuku Super Cup, kuona kuti shata yenhabvu chaiyo yemwaka uno ndiani. Zvikwata izvi zviri kurwira mari inoita iyo zviuru makumi mashanu zvemadhora zvekuti hapana chikwata chiri kuda kusiya mari iyi ichitsvedza vakanangana nezororo yekrisimisi. Asi kugona kunenge kudada nemasunshine city boys ari kupinda mumutambo mukuru uyu vaine nhoroondo yakasiyana. Panguva iyo FC Platinum yakatora mukombe weleague, zvinhu hazvina kufamba zvakanaka kuHarare City iyo yakabuda muPremier Soccer League mushure mekupedza iri pachinhanho chegumi netanhatu mumakundano ezvikwata zvisere ePremier Soccer League. Muteveri wechikwata cheDynamos vachepazipaizi vanoti nhoroondo iyi inoita kuti FC Platinum itange iri pamberi pemutambo uyu.
Ndibona FC Platinum ichihwina because maspirits avo ari high sanhu yeHarare City. Harare City nekurelegate kwavakaitwa morale yavo mukembiri law pane FC Platinum. FC Platinum ine upper hand pagame inoitika kuna league avakarelegate. Saka ndikuona vachihwina just because varoda kuenda mberi.
Asi muteveri weCapes United vamusa Mashizha vanoti semaonero avo mutambo uyu uchapera uri mangange uyezve Harare City yozokunda nemapenareti.
Nemamiriro akaita bhora iri kaiiri, handi kuona Harare City ichihwina nemapena. Ndiwo maonero andiri kuzviitawo inini because bhora iri rakaoma.
Kune dzimwe nyika mitambo pakati pezvikwata chinotora mukombe mukuru nechinotora mukombe weleague zvinosangana mumutambo wekutanga kwemwaka unoshedzwa iwo kunzi Charity Shield. Asi vePremier Soccer League vakabatana nevanovapa mari veDelta Beverages vakawana zvakakodzera kuti mutambo mukuru uyu utambwe mwaka uchangopera kuitira kupa zvikwata izvi chekufarira mukupera kwemwaka. FC Platinum neHarare City dzichange dzichimirira nyika muAfrica gore rinouya. FC Platinum ichatamba muCAF Champions League, Harare City ichikwikwidza muCAF Confederation Cup asi ichibva muDivision 1. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.